just want to encourage the whole Zimbabwean society to take part into this issue of rehabilitating the street children. These are not children of the streets, because the streets haven't got any children. They are our children.
Zvakanyanya kumera kuvasikana nekuti vasikana dzimwe nguva vanokwanisa kubatwa nevakomana vakomana vakange nani nekuti vasikana upenyu hwachona chipo chatine nguva kutongozviyana
vanongobva kuti iwe mwana mudikita uya mutango kare saka unofanira kuteedza zvatinoda anogona kuaaaiwo mari yavangu anokutoera anomuseta ndiyoine hangu mazano hazvichakwanisa kuitira nokutira vamudizira zvakashata ingogona kubatsira kufanira kuva vandisiya pavanongovasvira mabhiki kuchacho hama dzangu ndaenda ikoko kwatinosuda ndafambira chikafu asi inoenda nozoa vanongotifarira zvekua zokuti ndaenda nhasi vanokwanisa kutifarira nhasi asvikana kumangwana vanova
kupita muchiti handaregerawo kuuya nokuti mapurisa zvaari kuita ari kurova vanhu inonzi proni ekuinga karara pasi akasunda makumbo mudenga shuko akasopoka nemazibhatastiki anonzi mahani miti pasi petsoko ndotakaarohwadasiteko kufamba chaita kwaufamba unopinda musikiriti handaregerawo kuuya.